nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosaka nazvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 3, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo dzimba dzekutongera dzimhosva kuchinoyi dzichangobva kuvakwa. Bato reMDC Alliance rinoti riri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro, asi bazi redzidzo yepasi rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka chose muzvikoro. Zimbabwe Warriors inoita mangange neSouth Africa mumutambo wekutanga wemakwikwi ekuenda kuWorld Cup 2022. Indiwe mimwe yemisoro yenhau zvedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevapfumbamwe, kana kuti 4449 vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vachisvikawo pazviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nezana rine gumi nevasere, kana kuti 125,118. Vanhu vapora vave zviuru zana negumi nezvina zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 114,197. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana masere nevashanu, kana kuti 2,649,805. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana matatu nevapfumbamwe bamwe, kana kuti 1,673,309. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavhura dzimba dzekutongera mhosva itsva dzichangobva mukuvakwa muchinoyi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachikumikidza chivakwa ichi icho chakatora makore gumi nemapfumbamwe kupedza, vaMnangagwa vati nguva yekurara pabasa yakapera, vachiti vashanyi vehurumende vanofanirwa kushanda sezvavanotarisirwa. VaMnangagwa vati pasi pehurumende yavo zvivakwa zvose zvakatangwa kuvakwa zvinofanirwa kupedziswa.
There are starting projects that never get completed is now
nguva yekuita zvivakwa zvisingapere yakura, pave nenguva yekuita zvimaprojects ose anofanirwa kupera nenguva, mushandi wose anofanirwa kushanda sezvaakapindira basa.
Vachitaura pamusoro pekodzero dzevanhu pasi pemutemo, vaMnangagwa vati kuyananiswa mumatare chimwe chezviga zvinotarisirwa munyika kuti muve nebudiriro inoenderera mberi.
Access to justice is also an enabler for the ultimate realization of other fundamental rights.
Kuyananiswa zvakanaka mumatare chino chaka kosha mkwana dzimwe kodzero dzemunhu.
Judicial remedies from the courts.
Vatiwo matare avavhura aya achaita kuti mhosva dzitongwe nekukurumidza uye ari padhuze nevanhu vachiti vanhu havachaenda kuHarare kunokwidza nyaya dzavo kuhigh court sezvo yave muno muchino iyi. Vamunangagwa vati havapindire mukutongwa kwenyaya mumatare nevatongi vepasi kana vepamusoro.
Ndinokuimbisai kuti pasi pehurumende yangu handipindire munyaya dzematare.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMGCT vaWitness Dube vati vematongerwo enyika havafanirwe kupindira munyaya dzemumatare kuti nyika ibudirire.
Hapana kana ani naani zvake ane chekuita nezvematongerwo enyika anofanira kuita chinhu chingaonekwe sechiri kudzikisira masimba emajaji kana kuti mamajistrates mukutonga kwavo nyaya dzinenge dzichiitika.
Mutungamiri wenyika vatora mukana wanhasi kuyambira vose vari kutengesa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 kuti vasiye tsika yavati yakaipa iyi vachiti hurumende yavo iri kubaya vanhu nhomba pasina muripo. Ramunangagwa vakurudzira vanhu kuti vaise misoro pamwe chete kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ravati ratekeshera munyika vachiti zviri kukanganisa utano nemararamiro evechidiki. Vachitaura pachiitiko chanhasi ichi mukuru wevatongi vematare Justice Luke Malava vati nyaya dziri kuwanda dzisiri kupera kutongwa nekuda kwekusashanda zvakanaka kwematare nekuda kwechirwere checovid-19. Justice Malava vati vanopa rutendo kumasangano akaita seUNDP neUNICEF ayo ari kuyamura hurumende nekudzidzisa vatongi pamwe nekuvatengera michina yechizvino-zvino yekuyamura kuti vanhu vanzwe zvakanaka kana vari mudare.
The UNDP supports us in the training of judges, magistrates and support staff. They are also
UNDP inotiyamura kudzidzisa vashandi vedu pamwe nekutenga michina yechizvino-zvino inobatsira kuti vanhu vanzwe zvakanaka mumatare ose ari gumi munyika.
And the High Court in Harare and Bulawayo.
Chivakwa ichi chine mipanda misere yekutongerwa miviri yedare repamusoro reHigh Court, mitanhatu yedare repasi reMagistrate Court pamwe nenzvimbo inodzidzirwa basa nevashandi vematare kana kuti Judicial Training Center. Vamunangagwa vaterekedzwa kuchinhoi nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchingurika Shiri nemakurukota ane chitsama izvo zvanga zvichityora mutemo wekuungana sezvo vanhu vanga vakawandisa kudarika mazana maviri. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bato reMDC Alliance rinoti rakaita ongororo yemuzvikoro iyo inoratidza kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo uye hapana kudzidzwa kuri kuitwa sezvo varayiridzi vakawanda vasiri kuenda kumabasa. Ongororo iyi inoti hurumende yakanga isina kugadzirira zvakakwana kuvhurwa kwezvikoro, varayiridzi vasiri kufara nemihoro yavo iri pasi uyewo vabereki vasina kunge vagadzirira kuendesa vana kuchikoro sezvo vasina kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu, tabata mumwe vatevedzeri vemutauriri weMDC Alliance vaFelix Magalela Mafa.
Ichokwadi kuti MDC Alliance patevanhu takaita survey muma12 provinces awo akatungamirwa nemasecretaries of education province ichidzika kuenda kudistrict, ichidzika kuenda kumabranchi. Maprovinsi ese ari 12 kusanganisa Harare neBulawayo. Takaongorora tikaona kuti hapana zviri kudzidziswa, maticha ari kuramwa. Chokwadi, zvikoro zvakavhurwa misuo, kwete education hakuna, fundo yemandorokwata hakuna, vana vari kungotamba vega. Izvo zvinotityisa nokuti zvichakonzera kuti COVID-19 isimuke zvikurusa kubva kuvana vari kungotamba vasingabatsirwe. Headmaster naDeputy ndivo vari kumanya-manya vachigadzirisa vana. Takaenda zvakare kumabhodhingi tikaona kuti vana vari kufa nezhara, hapana chiri kuita, vabereki vanga vasina kugadzirira, inhamo chete.
Saka imi makaona kuti chii chakonzera dambudziko irori?
Chakonzera kudaro, hurumende yakadainzira lockdown forever ya extender mangwana ikatisikoro zvefuru abereki zvakabva zvakanganisa kuti vobata papi zvakare maticha ane dambudziko ravo remari yegore riri aroda 550 usa asi hurumende iri kuti havaiti asi mari zhinji ichimanya ichidiwa saka tiri kuona kuti hurumende haina kuita nyozi consultation haina kumbowana mataura nema stakeholders
saka zvii zvamunotidai zvaitwa kugadzirisa dambudziko irori
iye zvinezvi tiri kuti isu NDC alliance kuti education yevana iendere mberi chizova bundutu mangwana vana vaite utungamiri hwakanaka hurumende ngaimedze kuzvida nechiti swallow their pride vadane inclusive stakeholders meeting mateachers trade unions parent teachers association political parties civic organization vanodeala necivic education necovid-19 nevamwe vese vanoonekwa vachibatsira kuti tienderere mberi zvino ZANUPF government yamunangagwa ine nharo havazongendengi
ava vanga vari mumwe vatevedzeri vemutauriri webato remdc alliance vafelix magalela mafa vari parunhare kuulawayo nestudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bato remdc alliance harifanirwe kutaura kwarinenge risina kuswera vachiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka chose muzvikoro
munoona vajonga chinonetsa ndechekuti kune vanhu vanotaura kwavanenge vasina kuswera isu sebazi reprimary nesecondary education tinoswera tirimo muzvikoro imomo tichiona kuti vana vakapfeka mamaski vatorwa matemperature vakagara pamadhesk rimwe nerimwe uye maticha ari kuenderera mberi nekudzidzisa nekuti tine denda recovid-19 riripo iri rakaita kuti zvikoro zvimbovharwa isusu tiri kutoenderera mberi nedzidzo dzidzo redu riri kuenderera mberi vamwewo vachange vachingotaura vacharamba vachingotaura asi hazvitikonese kuramba tichipa fundo yepamusorosoro
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7
vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM 4930 6170 ne7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 AM 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave
dare redzimhosva ari kwamutare nhasi raramba zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumurume akasundirwa mhosva yekuitisira pamuviri mwanasikana aive nemakore 15 ana machaya uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafurarikwa mudunhu remanikaland asi gweta riri kumirira murume uyu uyo anozivikanwa sava hatirarami momberume kana kuti vaevans momberume vabrian majamanda vaisa chikumbiro chavo chekuti musungwa atongwe achibva kumba kwake kudare icho chichanzwikwa svondo rinouya kana mutongi amailini mungwari vavepo Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vamomberume avo vane makore 26 ekuberekwa inhengo yekereke yemapostori kwaJohani Marange. Vamomberume vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo pamwe nekukonzeresa kufa kwaana machaya. Ana uyo akawadzirwa nevabereki vake kuna vamomberume akafa mwedzi miviri yapfuura apo aisununguka pamuviri panonzi akaitiswa navamomberume. Masvondo maviri apfuura gweta ravamomberume vaBrian Majamanda havana kuda kupikisa dare kunyimwa kana kubvisa mari yechibatiso kwavo asi nhasi vakaisa chichemo chekuti vamomberume vatongo vachibva kumba musi wa30 nyamavhuvhu icho chichapinda mudare mutongi wedare Wellington Mukwengi vati chichemo ichi chinonzwika chete nemutongi wenyaya iyi amai mungwari kana vavepo vamomberume vakarambirwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge mututyisi wenyaya iyi vatiri vanhu mutyasira vapikisa vachiti musungwa haakodzeri kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongo achibva kumba sezvo vakata akatarisana nemhosva hombe zvinopa mukana wekuti anokwanisa kutiza kana kukanganisa humbowo nevafakazi gweta ravo vamajamanda vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chokubvisa mari yechibatiso kudare chave kutarisirwa kuzeiwa vamajamanda vati vachakamirira zvakare kunzwa zvichabuda muongororo dzakaitwa dzekuda kuburisa pachena kana mwana akaberekwa uyu ari wavamomberume zvechokwadi gweta iri rinoti senguva dzose chikumbiro chavo chekubvisa mari yechibatiso chikaraswa nedare repasi vanenge vokwidza nyaya iyi kudare repamusoro rehigh court makare muno mamutare mudare nhasi mange musina vanhu vakanyanya kuwanda zvichienzaniswa nemusi wekutanga wakapinda nyaya yavamomberume masvondo maviri apfuura ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa relabor economists african democrats kana kuti lead muzvaririnda masarira nevamwe vaviri vaenda kudare reconstitutional court nenyaya yekuti mitemo iriko inobata vana igadziriswe kuitira kuti vana vasaroorwe kana kumanikidzwa kuita zvepabonde vasati vabva zera Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
gweta revatatu ava amai Jacqueline Sande vati vanoda kuti dare reconstitutional court iro rakatombotura mutongo wekuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwi kuroorwa risunde nhengo dzeparamende kuti dzigadzirise mitemo yakadai semarriages act necustomary marriages act inova inobvumidza kuti vana vari pasi pemakore aya vanogona kuitwa zvepabonde navo
constitutional court yakatonga kare kuti vana vari pasi pemakore 18 years havakwanisi kunge vachiroora kana kuroorwa asi nazvino parliament haisati yagadzirira mutemo unoita kuti tibvise mitemo iyaya yana marriage act customary marriages act inotaura kuti vana vari pasi pe 16 years vanogona kuroorwa saka tiri kuenda zvakare kuconstitutional court kunotaura kuti tarirai muone vanhu vaya vamakati mutemo uyu hausaiite ngaubviswe havasati vabvisa mutemo iwoyo
muzvare masarira vati chinangwa chavo nevamwe vavo ndechekuti mitemo yenyika ivandudzwe kuti isabvumidze kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere varoorwe kana kuwanikwa vachimanikidzwa kuita zvepabonde muzvare masarira vati vanoda kuti mitemo iyi idzivirire vana kunyange vezvemachechi avo vanobvumirana nekuti vana vasati vabvezera vaende pabonde
tinowanika mumapoka emachechi achienda kunopikisana nezvakanyorwa mubumbiro remutemo zvakakosha kuti zvizvarwa zvemuno muzimbabwe zvizive kodzero dzemutemo kuti mwana ari pasi pemakore 18 haafanirwe kuroorwa kana kuroora zvinenge zviri pasi pemutemo wenyika ino yezimbabwe
mukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi amai Virginia Muwanigwa vaudza Studio 7 kuti komishini yavo inoona sekuti kuroodzwa kwevana vasati vabva zera kana kumanikidzwa kuita bonde kunogona kugadziriswa kana mitemo inochengetedza vana yasimbiswa
nyaya yedambudziko rekuroodzwa kwevana vadi kana pabonde kwevana vadi kunogona kuregedzwa kana tinge tatora mitemo yakasimba inotaura kuti munhu wese ane makore gumi nemasere mwana mudiki md haafaniri kunge achiwanikwa ari muwanano kana kuti achisikwa naye achiendwa naye pabonde saka mutemo zveshuwa inofanira kugadziriswa
muzvare masarira vaenda kudare vakabatana namuzvare Precious Musarurwa pamwe navamunyaradzi midzi danho iri rinouya mushure mekutsviriridza kwenyaya Ana Machaya uyo anonzi akaroorwa ari mudiki akazoshaya ave nemakore gumi nemashanu achisununguka achibatsirwa nananyamukuta vekereke kwamarange kumanikaland ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vakurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvibayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 vakati ndicho chimwe chezvombo zvekuparadza nazvo denda iri vatiwo panoda kuitwa zvakawanda mukudzidzisa vanhu uye kurwisana nekuzengurira kubayiwa nhomba bazi rezvevashandi muAmerica razivisa nhasi kuti vashandirwi muAmerica vakangowedzera mabasa anosvika mazana maviri ezviuru zvine makumi matatu nezvishanu kana kuti 235,000 muna Nyamavhuvhu chiratidzo chekuti mafambiro ari kuita nyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa akadzikira zvakanyanya panguva iyo utachiwana hwemhando yedelta unotapurira mwazviri nyore wedenda recovid-19 wakanganisa mashanduro emabhizimusi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira dunhu reLouisiana muno muAmerica iro rakavhiringwa zvakanyanya nedutu mupengo kana kuti Hurricane Ida svondo rino. VaBiden vari kutarisirwa kuita hurukuro nagavhana wedunhu iri vaJoe Bell Edwards kuti vaone kuti vangawedzeresei rubatsiro rwavari kupa kudunhu iri. Dzimba zhinji dzakaparara, vamwe vanhu vakarasikirwa neupenyu, ukowo magetsi nemvura yekunwa yakachena zvichishayikwa mune dzimwe nzvimbo. Hurricane Ida yakasvikawo zvakare mumatunhu anoti New York, New Jersey nePennsylvania, uko yakaparadzawo zvakare dzimba nemidziyo. Vanhu vashayika kubva kudutu mupengo iri vanonzi vanosvika makumi mana nevatanhatu kana kuti 46 pari zvino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, mufundisi Chakangwenya, vanoti vanotenda Mwari kuti havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakarasikirwa neupenyu kuburikidza nedambudziko remafashamo emvura akakonzerwa neHurricane Ida kusvika pari zvino. Vanoti vakaona mafashamo emvura zhinji mune dzimwe nzvimbo dzakadai sezviteshi zvezvitima zviri pasi peguta ravo, asi pari zvino zvinhu zvave nani. Vangwenya vanoti chirongwa chavo cheZimusa Flea Market, icho chichaunganidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, chichaenderera mberi kunzvimbo yavari uko kusina kukuwadzwa nemvura. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Chirongwa chatinacho mangwana kubva na 8 o'clock kusvika 6 o'clock chinonzi Zimbabwe Flea Market and Festival. Zimbabwe Flea Market and Festival. So vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviunza zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa. Vamwe vanotengesa madresi, vamwe vari kubika, vamwe nemakeke, vari kuuya kuzoshongedza New York nekuratidza nekutengesa tunhu twavo. Panenge pachiridzwa music yeZimbabwe, saka Zimbabwe ndo iri kutungamira New York mangwana muHarlem. Saka hakuna kuruza. 540 Lenox Avenue between 137 and 38, 540 Lenox Avenue, New York 10037. Tupa tenge tiri kubana 8 o'clock kuseni kusvika na 6 o'clock. So we are in Zimbabwe, muuye kuzotenga chikafu, mudye sadza nenyevhe zvese zvinenge zviriko nemusic, tombotamba tiratidze New York kuti tiri pano vana veZimbabwe.
Tichiona kuti imomo muNew York makamboita chimvura mupengo iro vhiki rino, zvakamira sei pari zvino uye muchiri kuenderera mberi here nechiro
zvakaitika musi wechitatu, nemwana wangu taitofamba nemwana wangu CJ tichitofamba tikatona mvura ichikwira kusvika pamatayi apa, imwe ichipinda mumasubway ichipini zvasati tamboona muNew York. But kuseni kwacho musi weThursday waiti ukamuka, so unongona zuva rakanyatsopenengenei, hapana kana zvauto kana saini yekuratidza kuti pane zvinhu zvaitika. But unozongoonawo motika dzimwe dzanhu dzakabondera bondera. Aiwa, isu tiri right because kubvira neThursday nanhasi hazvinhu right, weather iri right zvokuti.
Zvamira zvakadaro, chirongwa chenyu chiri kuenderera mberi here?
Chirongwa chiri kuenderera mberi zvachose, chaizvo. Weather inenge yakanaka, yaiti goche goche tifare.
Ava vanga vari mufundisi Chakangwenya veSalvation Army vachitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7 vari muNew York. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chatatarika zvinotyisa ndokuita mangange neSouth Africa mumutambo wacho wekutanga we-2022 World Cup uyo watambirwa pamusha munhandare yeNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zvaita mangange 0-0 mumutambo uyo Zimbabwe yakaifanira kukunda kuti ipavise nzira yayo yekuenda kumafinari e-2022 World Cup. Kunyange yazvo yatambisa vatambi vayo vane mukurumbira saKnowledge Msona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi naKama Billiard, Zimbabwe yatatarika zvinotyisa ndokutora point imwe chete chete panzvimbo yeese matatu. Vaona mutambo uyu vanoti Zimbabwe haifanire kuchema vatambi vanomwe vasina kuuya kubva kuEngland, nekuti South Africa yavatamba nayo yanga ichiroveka zviri nyore. Muteveri wechikwata ichi vaSimbai Mahachi vari kushaya kuti chii chaicho chaita kuti maWarriors atatarike zvakadai.
Zimbabwe here, munyama here,
mishonga hezera machi azaa zarame
ma warriors nebafana bafana vagovana pointi pointi mugungano rezvikwata zvina iro rinosanganisirawo Ghana neEthiopia idzo dziri kusangana manheru ano asi vakawanda vasara vaine mubvunzo kuti kana Zimbabwe ichadza kukunda South Africa yakazara vatambi vechidiki vachakundawo chikwata chepi momwe webararidzi veHarare City Fungai Tostao Kwashi anoti Zimbabwe inofarira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kubudirira mugungano iri
vakuru vebhora redu ngavaronge mafriendlies timi jaire kutamba yese timi jaire kubatana timi ende kuve necohesion prepare to fail or fail to prepare makasaronga zvakanaka zvinhu zvingazvifambi
mutambo uyu wanga uri wekutanga Benjamin Mwariwari achigara pabonde semumwe wevatevedzeri vemurayiridzi wemawarriors Zimbabwe iri kusangana neEthiopia musi wechipiri shondo rinouya zuva rimwe chetero Ghana iri kushanyira South Africa chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBelarus. Rave gore kubva zvabirirwa sarudzo yemutungamiri wenyika muBelarus, iyo yakanzi nepasi rose yakanga isina kusununguka pamwe nekujeka. Kuratidzira kune mutsindo kwakaitika kuchipikisa Alexander Lukashenko, murume anonzi mudzvanyiriri weEurope wekupedzisira. Kuratidzira uku kwakasangana nekushandiswa kwechisimba kwakaipa nehurumende yaLukashenko, sezvinocherechedzwa negwaro rebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica raitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muBelarus muna 2020, vanhu vairatidzira vangangosvika vana vakaurayiwa, vamwe zviuru vakasungwa, vamwe vachirohwa, vamwe vachishungurudzwa uye kutoshwa nemagetsi. Kusvika pari nhasi, vanhu vanodarika mazana matanhatu vachiri muhusungwa zvisiri pamutemo. Pakusvitsa gore sarudzo iyi yabirwa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakashoropodza kuchengetwa mujeri kwevanhu vairatidzira murunyararo, kuvharwa kwemasangano enhau akazvimirira uye kuedza kwehurumende yeBelarus kunyaradza masangano akazvimirira pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Sezvakataurwa navaBlinken, mumwedzi yadarika utsinye hwehurumende yaLukashenko hwakwira zvekupfuura miganhu yenyika iyi. Muna chivabvu, hurumende yeBelarus yakamanikidza ndege yaipfuura nemuchadenga mayo kumhara nechinangwa chekusunga mutori wenhau anove chizvarwa cheBelarus. Mazuva achangopera, hurumende yeBelarus yakaedza kumanikidza mutambi wemitambo ari chizvarwa cheBelarus, Kristina Tsimanoskaya, uyo akapiwa visa rekugara muPoland kuti adzoke kuBelarus iye asingadi, nechikonzero chokuti akanga ashandisa kodzero yake yekutaura akasununguka uye kushoropodza komiti yezvemitambo yemaolimpiki yeBelarus padandemutande. Mukupindura kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kukundikana kweBelarus kuzadzisa zvisungo zvayo pasi pemutemo wekodzero dzevanhu pasi rose, musi wa9 Nyamavhuvhu vaBlinken vakazivisa nezvezvirango zvakatemerwa vanhu pamwe nemakambani 44 senzira yekumanikidza Alexander Lukashenko nehurumende yake kuti vabvume kuti vane chekuita nekuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzezvizvarwa zveBelarus zviri munyika pamwe nekunze kwenyika. Vari kunangwa nehofisi yebazi rezvemari muAmerica inoona nezvekufambiswa kwepfuma dzevekunze kana kuti Office of Foreign Assets Control, vanosanganisira makambani ehurumende, vakuru muhurumende nevamwe vanotsigira hurumende, vanotsigira udzvanyiriri hwayo une mhirizhonga uye kutyora mitemo. VaBlinken vakatambirawo zvirango zvakadzikwa neBritain neCanada pamwe nezvakadziviswa neEuropean Union musi wachikumi 24. Vakati America inorumbidza kushanda pamwe neLithuania nePoland semuenzaniso wechisungo chepasi rose chekutsigira shuvire yeutongo hwejekerere yezvizvarwa zveBelarus. Vakati vacharamba vachishanda nepasi rose kunongedza vose vari kutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza vanhu muBelarus. Vakati tinomira nevanhu vemuBelarus mukutsigira kodzero dzavo pamwe nerusununguko rwavo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tirikutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezvimwe zviri kuitika munyika pamwe nekuno kuAmerica uko kune gungano reZim Expo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Wanamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abalezimoda kazibe roadways baziregistwe zikompyute lezupho hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle babhadalwa after 3 months.
Ibandla le-MDC Alliance selikhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza ekukampani yezupho ngokuvumela ezinye imoda ukuthi zithwale abantu.
Lusizi ngokutshona kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla ngumuntu wokuqala ngapha esigabeni seMathebeleland esokuthi akhulume kudaba lwegugrawundi lomgabe ngesikhathi vele lelo dabala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume.
Wayengumanje kobulawayo njalo elilunga lebandla leZaphu uMnumzana Johnson Mkandla kasekho. Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Khamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Ellen Ndoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ibandla le-MTC Alliance likhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza kwinkampani yezobukho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Njalo lanikeza uhulumende amacebo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emabhasini la. Obona ngenhlelo zemota zokuhambisa kuleli bandla uMnumzana Settlement Chikwinya uthi amacebo la abalisa ukuthi abantu beqhelelane emabhasini la ehlanzwe kokuphela, njalo wonke owagadayo avale amakhala lomlomo ngemask. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhleze sithi kufanele kusetshenziswe amabhasi lemichova ezukho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, njalo uzengezelela lezi izimota. Ukhuthaza amapolisa ukuthi ahluthune imota ezingabhalisanga kwinkampani yezukho kodwa zithwala abantu, njalo okwamanje abazigadayo sebezabhataliswa imali efayinje. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa noMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Sonke kambe si-over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho. Emadlambuzi ayikho izupho, eCholocho ayikho izupho, amatitsha okuthiwa kayefundisa emaphandleni uzahamba ngani njengoba amabhasi wonke ayihambe emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani, kunani kule nyosimbe kugcwele imfayo nale ye-COVID ukuthi uthi abantu bahle batshabalale bakhwehlelane baphefumulelane, akula okuthiwa social distancing, abantu baphonga ukuhlala kungani zinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala? Ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezobho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa.
Mina asifuni udlame, kodwa mbona ngani abantu kabalandele iconstitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izifa eziningi, idepression le-stress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile, umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlongo bakhangelane lesilo, hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self-defense, uma wena sobona ukuthi sebefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID, ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa, ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi. Yizi iningi yazo yizimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise. Sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyane ukuthi baziphilise. Kungenani sithi i-privatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadways baziregistre, zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho, abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months, bona bebhadalwe ngama-RTGS, kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu, ikuhlukumeza abantu, ikubamba abantu ngaphandle kwesandla. Kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intamo? Yikho ke siyacicwiza sithi vusani umhlongwa lizivikele. Thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe, sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa iZANU-PF ayilunganga. Khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejesta linqaphe kuvote iNgcosana. Mahlabe Zulu, vukanini.
Lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. Lokhe uhlelo lolu lwasungulwayo elizweni sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.6 million abahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo kubikwa kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasitshiyagalombili i-158 abahloliwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane libulele abalichumi lanye 11.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Wayengumantshi wobulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Jansen Mkandla kasekho. Indodana yakhe umnumzana Sikhumbuzo Mkandla uthi uyise obeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalombili lanye i-81 ubhubhele edolobheni leli. Kavezanga ukuba uyise ubulewe yisifo bani. Uthi okwamanje sebelungiselela umngcwabo. Umufi obelwela ilungelo loluntu wake watshela wayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ukuba axoliswe ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sombhoxazo weGugurahundi. Umnumzana Mugabe wala ukwenza lokhu, wathi umnumzana Mkandla wakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba balobudlelwano lohulumende ngaleso sikhathi kulandela isicelo sakhe lesi. Wacina ebaleka eZimbabwe wahlala kweleBhilethane. Uphindele ekhaya ngomnyaka ka-2017 uMgabe esesusiwe esikhundleni sikamongameli. Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Patrick Ndlovu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umufi wayeyindoda emadodeni.
Lusizi ngokuthena kwababa uJohnson Mkandla
uJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMathebhelelendi esokuthi akhulume udaba lwe-ground lomgabe ngesikhathi vele lelo balalizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume. Bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikele ejele ngokuvula umlomo nje uthi ku-ground.
Akubeke sibule amafitshane ngakhonokho.
Uba Mkandla ngesikhathi esebenza ku-government engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele umgabe beku-meeting amtshele ukuthi avume i-ground, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi se-ground. Ngabe kwakwaba kuyinhlawulo, kuyikuxolisa, kuyikulabhela. Osekuhambile ubaba uMkandla, i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo, nomgabe wakhona sezewahamba layo. Kuphele sokubonayo u-government khathesi nje imizamo yokuzama ukumbambatha, futhi ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngoba uze kube le ndlela enqubela phambili, kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo, kwenziwa ngubani. Sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani, kodwa okuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe, sikhumbule abantu abanjengabo uMkandla lalapho abanye abashabalalayo, liqiniso kumele likhulume.
Lo ngumnumzana Patrick Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezapho, ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoBulawayo. Umongameli Joe Biden weMelika namhla wethekelela isabelo seLouisiana lapho kulomonakalo omkhulu odalwe lizulu lesikhukhula uHurricane Ida elibhidlize izakhiwo eziningi lachiya abantu bengelamizi, umlilo wamagetsi, ukudla lamafutha ezimota. Izulu leli libulele abantu abafike phose amachumi amahlanu, 46 eNew York, New Jersey, Pennsylvania lezinye indawo lakhukhula amabholoho, izindlu lokunye ezabelweni ezithiyeneyo. Umongameli Biden uthi uhulumende wakhe uzanceda bonke abehlelwe ngumonakalo lo. Odabuka eZimbabwe ohlala e-Upper New York, umnumzana Busani Mbusontini, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi baningi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu leli elesikhukhula.
Izulu lakhona sibilibelilana ukuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrayiva, hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezulu ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu sizwa kuthiwa bafisa ukuncedwa, bafisa ukuncedwa ngani ngokuzwa kwakho khonapho?
Yeah, I think inxa yokuthi kusuka lezulu elinje elifulada izindlu, into yokuqala efunakalayo i-shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term ngibama immediate, you know, needs, ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So isikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement amaningi aseflagile, indlu yakho ayisahlaleki. So somele umelele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi kubakhume wona ama-basement lawa izindlu zi-dry. But into eqakathekileyo yokuqala vele i-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuninginingi.
Ye, so ungabatshela usethini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenzwa kankulunkulu. Into enje, njengoba sixoxa nje vele ukuthi mina kumpembaza ukuthi angu-Ida vele hhayi, omama ukuthi angu-Ida vele babe anthwa balolaka. So mbona nganikho kwenziwa yaleyo, ikwenza kankulunkulu, akulanto esingakwenza. Okuqakathekileyo ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded, ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded, zama umzamo wokudinga i-alternative shelter for now. Lokhu kwenziwa kankulunkulu, akulanto esingalwenza, kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.
Lo umnumzana Busani Mbusontini obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le COVID-19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19. Okwamanje sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Icala le Supreme Court kwele Melika lithi kalisuze limise okwamanje umthetho esabelweni seTexas ovimba abaningi abafisa ukukhipha izisu esabelweni lesi. Abaphikisana lo mthetho lo bebefuna icala leli likumise lokhu ngoba baningi abalandela umthetho wakudala ukukhipha izisu. Isabelo seTexas sithi akumelanga umuntu akhiphe isisu esesile nyanga leviki. Umongameli Joseph Biden uthi umthetho owethulwe yiTexas uzaphazamisa abantu abaningi eMelika ngoba unakho ukwethulwa kwezinye indawo elizweni lonke. Lokhu kwethulwe yi-Associated Press lomsakazo we-Voice of America. Amapolisa esabelweni seZamfara kwele Nigeria adinga abantwana besikolo sekhaya abangamajumi ayisikhombisa lantathu 73 abathunjwe ngabantu abahlome baphelela abacatshangelwa ukuba ngabalecaja. Amapolisa atshele umsakazo we-Voice of America ukuba amalecaja la kukhanya edinga imali yokufumbathiswa engakakhululi abantwana laba abagoqela abangamajumi amahlanu lantathu 53 abangabafana labangamajumi amabili 20 abangamankazana. Abadabuka kwele Afghanistan abaphumelela kuhlelo lwe-US lottery visa balakho ukwehluleka ukuya kwele Melika kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngumalecaja eTaliban. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kuvaleke imingcele kwele Afghanistan kulokhu kusalungiswa amaphepha abaphumelele kuhlelo lolu olwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi zokulondolozwa kwembali zithi kuqakathekile ukuthi kube lembhalo yokulondoloza imbali yelizwe ezingasetshenziswa ukwenzela ukuthi ontanga bethole ulwazi kwelakusasa. Osakhulayo umnumzana Nyasha Kwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi ulobe igwalo lesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. UMichael ve Studio 7 exoxa lo mnumzana Kwazemba nalolu gwalo.
Leli bhuku ngilibhale ekubeni sengike ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no, into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe leli esikilo sithi salikhulula kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Ekho ibhuku leli sibe the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lokho esisilwa ukuze sizikhulule.
Sakhula ayo kuyini okukhuthaze ukuthi ubhale lolu gwalo?
Okunyenze kwangikhuthaza ukuthi ngibhale igwalo leli ukuthi ngibonile ukuthi elizweni lakithi ukhululekile ukukhuluma kodwa after the speech awusakhululekanga. Kukhona ukuthi unyamalale, kukhona ukuthi uchaywe, kukhona ukuthi kwenzakale something kuwe. So ukuze sibe le voice eningi ngicine ngihlala phansi ngabhala lolu gwalo ukuthi ngibe le voice yami eningi abantu abaningi bazokuzwa ukuthi hayi uGwazemba ulani alakho enhliziyweni. Yikho kungenze nje kwangikhuthaza ukuthi ngivale leli bhuku elizotshengisa ukuthi sime ngapi njengelizwe njalo siya ngapi njengelizwe.
Leli bhuku lithinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe. Sikhangela okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo beseyovota. Ubona ngani kukhona esingakufunda na njengabasakhulayo?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani njalo lesi sitha siphetheni sijonge ukwenzana. Okwenzakala kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu bese Zambia solukhanya bakwanisile ukuzilwela bazikhulula kubantu kade besithi bazabe bezoletha utshintsho ikanti labantu abazoletha utshintsho bazobhidliza njoba thina silungiselela lothi ukukhwetho for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke abeZimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini siregister ukuvota ngiyathemba ukuthi ibhula liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye
kuyini okufisa ukuthi ozabala leli bhuku akufunde okumayelana ngembali yakwele Zimbabwe
ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi kustruggle for free Zimbabwe kustruggle yedemocracy ukuthi sisuka ngapi njalo sisiya ngapi njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe ngikhanyelela ukuthi bafunde into eziningi babone ukuthi isitha esila naso it's bigger than what they think and bafundi ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafundi ukuthi to protect their own vote bazwisise kahle kahle lembali yeground ukuthi yasuka ngapi njalo isiya ngapi iqonda ngapi kumele kwenziweni ukuze siqolelane sidlule kuleyo iparty yeground ngoba kunje sikhuluma ngeground abanenge ungakhuluma le ntsha phandle ngithema mbanele libhuku ngingaxoxa ngelabantu abatsha kakhulu ngibabuza ukuthi lizwisisane ngeground abanenge babe kutshela ukuthi asikwazi ngakho akwadlula its past but sifuna bezwisisise ukuthi into why sikhuluma ngakho ukuthi iground yayingasonto encane it was a genocide
hayi isikhathi sesedlule kumangoyi nyasha gqiba lengxoxo
so abafuna lolugwalo bengangithinta ku +26377649818
lo umnumzana nyasha kwazemba umlobi ogwalo olulesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. Obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7. Ezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors libe ngujike lobhanqa 0-0 lele bafana bafana ilase South Africa namhla emini intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Athani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors elaseZimbabwe kanye nele bafana bafana elase South Africa ungeleleni lisekulitshayela emambuleni limpumela ithiwo mabili la maqembu elomhlomelo owodwa ngalinye kusasika Group G semidlalo yokudinga amaqembu azancintisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier obebukelela umdlalo osibonakaliswa Ndlovu uthi umdlalo wanamhla bekuyisidudu ebesingabukeleki
Ibhora lakhona belingachazi Ngazi ukuthi kumbe ukuthi ama players amaningi aweZimbabwe asakwanisa ngokubuya le South Africa layo. Ah lamhlobo engandlaleli ukungicaceleyo. Ngingazi kumbe ikhoko nokuthi league yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukuqualify thina eZimbabwe.
IZimbabwe le South Africa zikusiphasa ka group G ndawonye le Ghana kanye le Ethiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhla zisithupha iqembu le South Africa lizemukela ele Ghana ukuthi le Zimbabwe lizavakatshela kwele Ethiopia ngolesibili mhla zisikhombisa ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ihlezi phezu kwezibaya ezilithumi azafakwa embizweni yaxegwe kugcine kusele amahlanu ukuyiwaza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni laseKhatha ngomnyaka ozayo womqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe leSouth Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane eleBlack Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns laseSouth Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica ezaqhutshelwa elizweni laseEgypt ekupheleni kwalo nyaka ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje
What a Friday, my sweetie. What a Friday, gambling for me.
Kuvosa Friday namhlanje lomculi weRumba uHonest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Allen Ndoda. UMadala Boy ucula ekwele South Africa njalo idlalade lakhe leli lilesihloko esithi Impi Yamatshe. UNtungamuli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Boy ungomunye wabaculi bakuleli abalohlonzi asebeleminyaka leminyaka besemculweni. Nangu elonda imbali yakhe
emculweni lana ngiqale ngo-1986 ngisafunda phela ngise umfana wasesikolweni ngiqala music kwaze kwathi ngo-1997 ngemva kokuba senge ngacula lamaqembu afana lapho Ndolwane Super Sound ngingomunye womsungulo walelo qembu. Kodwa ke okwaba kuhle kakhulu ngo-1997 lapho engaqala-ke ukurekhoda idlalada lami lokuqala. Ngaziqhenya ukuba ngizalwa intombazane yasesikhalangeni njalo ngilako khona lokhuyana ukuthi ngumuntu wasemalawi ngiyasa ngizalwa ngubaba obuya emalawi.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi likhona na umangobongobo eqede ejika impi yamatshe liyasewula kanye lale ethi udlala ngami. Litholakala njani idlalade Dallas?
Uma ngabe ufuna ingoma yakwazi ukusithinta ku 081 736 1796. Bese kusithi ke kwabanye abakude kakhulu siyakwazi ukuthi singene kuma digital stores ku YouTube nikwazi ukudownloada izingoma.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Ngizathanda ukubonga kakhulu abalandeli, ngibonga kakhulu yena kwayena uAllen ukuthi sikwazile ukusebenza umsebenzi wethu utshengisele njalo uthando lokuba umculo uyawuthanda ngokuza from ebuya eEngland landa ukuthi ezokwenza idlalade lelo kuJupiter. Ngiyabonga ngimi uMadala Boy inyasa elidala ngisana wona ngiyashikalanga abanondiziwa kwazo ngiyintalazi siwonge kakhulu nakubalandeli.
Uphuma ke enkundleni uMadala Boy ehamba lo Allen Ndoda ngale.
Hey!
we rumba esi upiwa ngu Honesty Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy kudlalathe lakhe elitsha alithole ebambisane lo Allen Ndoda bacula ke bese South Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le MDC Alliance elikhuthaza uhulumende ukuthi alungise elithi ingxabangxoza ekwinkampani yezokho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Wayengumantshiko obulawa injalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yemi usithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.